vakomeredzi vakadaisoone on Monday this week vakaenda kuministry of finance vachibvunza kuti allowance yamunotipa ye 16,000 RTGS which is the equivalent to about 100 if not less kuti ndomuri kutitosurvivor sei imi musingatibhadhari mabenefits akaita semedical and so forth zvikanzi nevekuministry of finance kuministry of finance vangavaenda zvikanzi nevekuministry of finance vakati takatonyorawo tsamba kuministry of defense kwenyu you fall under ministry of defense takaenda tichitobvunza kuti what would you suggest nenyaya ye 16,000 iyoyo ava vakati tikotipeika kopi yetsamba yacho ndopakaita nyaya zvikanzi nevaya vakachitaura vakonati mozoya motora but hatisina kopi yenyu but mozoya motora musi wechitatu which was yesterday pavakaenda kunotora tsamba iya nezuro vakangosvika vakagarirwa nemapurisa vachibva vatorwa havana kutozombosvika kuna ofisa wavo kuna director wavo angava tiuziya musi wechitatu iwe vachibva vatotorwa kwakunzwa kuchitendwa
vangani vakawanikwa ivo vachitorwa nezuro uyezve vakawanikwa vachipomerwa mhosva here
hapana mhosva yavati vatataurwa iye zvino kuti imhosva yei kupira nezuro vacho vakatorwa vari 9 what happened to 4 vangava kuenda kakuno kunotora tsamba yakanzi vaiozotora iya madirector wacho iyi vandikutaura but vari 4 vamwe 5 vanga vari pasi vachida kuzomirira kana vauya netsamba voita risavo tsamba yavo kuti vaito brief vataurire vamwe vavo kumadzidziti kwavanga vabva so nevaya vanga vakamira pasi vakabva nevanhu vaya vanga vari pasi vakabva vatorwa vese izvo zvinda kutoka dhoktara nemi nemupurisa
apa muri kupi kupi
umwe wacho anditi ndiuye kuzotaura ndiri muofisi make but the other one akuya kuzondinda pana ndakamira by ban kucentral police station kulaw and order section
saka pari zvino hapasati pazikanwa kuti vachaitwa sei vasungwara
hapana chakataziva hapana chachaitika hapana anything havana kana chajasi yaitwa loya aripo many omiziva vaa na 2 days pamwedzi ndopachakavachaisa machaji we don't know.